Mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzo kubatsira zvavo. Somuenzaniso wamugabe vachitora nhiko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyika. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti chete zvavataura ivo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsauro mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari part yegovernment yamugabe, in fact vakanga vari one of the key ministers wamugabe. Saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tida kuona action yacho. Tida kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo. Tida kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikuru-kuru chatiri kuda ndechesarudzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi nokuti masoja akapindira. Akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana nezvirikuitika kuZANU PF.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu, ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off, tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba, but zvaazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kana kuti vaya vavabereki vakabva kunaka Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanofanira kurejista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurirana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogue yacho inge iine simba yokudirecta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurira kwedu hakunei hakunei nezvinosvikone masoja nemapurisa nemaCIO. Saka tirikuda kuti actions dzinge dziripo kusave kuora chete.
Uyo angari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRoseville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparare renyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuseya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sepanano reHuman Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 2014 nemauto anga akapakatira pfuti vanhu vakapaza gedhi, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vatora vakavarova zvakasimbarara zvese nemudzimai uyezve kuti vakazoiswa mumaoko mumapurisa pavapaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge. Zviito pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti wakafira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasinga kwanisi kuona kuti ndiani svondo rese vakavharwa kumeso vasinga kwanisi kuona. Izvi hazvitenderwi pamutemo weZimbabwe. Kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vanga vasaenda pamberi pematare edzimhosva, asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva otaurirwa mhosva yake, otongwa, oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete. Hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo.
Tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. Kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi, dare munenge muchitarisira kuti riite sei?
Pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita. Chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa, akatorwa zvisiri pamutemo, akasungwa zvisiri pamutemo, akachengetwa kwenguva isina kufanira, nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare edzimhosva. Zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuzombo pamberi pedare redzimhosva, kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya. Uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi. Zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo. Asi tinoshora zvikuru kuru unhu hwemauto hwekuita vanhu kasira mberi vangataure kuti mhosva ndeye, ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakwanisavagadzwa.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBe Abed. Vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi. Aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa, Oscar Pistorius, awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore 10 nemwedzi mishanu. Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013. Dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare repamusoro-soro ndiro razowedzera chirango ichi. Vamwe vagari vekwaZvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira. Arthur Shigoriwa akashanyira kwaZvimba ndokuti panyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavaMugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika. Vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kuNorton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri 10 dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama Mission. Mumwe mugari wekwaZvimba vaFidelis Chinyanyi vanogara pedyo nepamba pavaMugabe kwaZvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavaMugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika.
Muno ndodaira kuti ndiri munhu akwanisa kusvika padanho kuti tafara zvikuru. Ndisa muchiona kana panapa ndofunga muno maZvimba kuti takafara. Takafara chaizvo nenyaya iyoyo kuti mukatendera mukanyatsotarisa mukatendera muno. Amuna development is one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chapo chapo. Tingataura edu zvakawanda asi mukatarisa development yai muno mahamuna. Ndofunga kana kutendera kwamungaite muno munozoona kuti hamuna development, chinonzi development.
mumwe mugaro wekwaZvimba vaAmos Masiyarwa vanoti vanotsigira zvakaitwa nemasoja kumanikidza vamugabe kusiya basa vachiti hapana budiriro yavakaita maZvimba. VaMasiyarwa vanoti vamugabe munhu ane rusarura sezvo vakaitira hama dzavo dzepakutama zvakanaka asi vachikanganwa ruzhinji rwemaZvimba pamwe nemunyika.
Hamuna kana development yavakatoita, vanhu vakatozozvidevelopera vega, iwe chavo vaitouraya nokuti kuno kwaZvimba kutori wesi zvitori dzimwe nzvimbo dzitori nani kwaZvimba kutorina kana chakambosumudzwa kana bhohoro chairo remurako, vanhu vakutotira nhonga svosve nemuromo. Chavangangoita ndekuti vanika gurupu kavo chete pamaresettlement vaye hama avo vavakera dzimba chete ndovanhu vakaisira magetsi nokupa mvura naivo pachezvavo nokukuzvirimira kuiti yavo, vanhu vese havana chavainazvo. Vavakabvisa panzvimbo pavakazonoita chireseva chavo pavakavhara nejurao.
Amai Belinda Kasanze vanoti vanofara zvikuru nekusiya basa kwavamugabe vachiti kwasara bato rezanupf kuti ribude muhurumende.
Isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika ichi takachigamuchira zvedu, asi hazvisa zvanyatsodzika patiri kuda. Chatiri kuda isusu ndechekuti zanupf ngaibva yatobva. Chese chinonzi zanupf takachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuhuori chete, hapana anogona kutiitira zvatinoda. Ngaitombobva ZANUPF kutobva ngaibve.
VaMasiyarwa vanoti hurumende yebato rezanupf hapana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza.
Zvo zvamugabe zvanamunangagwa zvakangofanana, vamunangagwa havana shanduka, vanounza nekuti namugabe vana vemunhu mumwe chete.
Asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita, uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi, anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe, asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa.
Kuzvino zvatongopo tungaasepta kuzvidana zvazvida ndo zvatongopo kuzvidana zvazvida ndo zvatongopo kana vakasainiranawo vakapera zvakataurana vakataurana vakabvuma kusaina faini kuti chinzvimbo ndechake chachiri chake kakabvumawo kusaina faini. Vari kuasepta kuti tingaita sei, ndozvaita sei, ndozvatopo hapana zvokuzviita.
Vamugabe vakasiya basa svondo rino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe, apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanupf. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Saro chare zviyo kana wakatongo zvarwa neskirira kweiroro chitongo famba neskirira ko kunyangwa uchifaisa mandiri yako iyayo chitongo faisa neskirira ko nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba neputi isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege vegeto rangu dairai mageto yuti dairai hatibe takasiya kwedu kwatinoziva hatinongomira mira hatichitodaisira takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwege.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Father Fidelis Mukonori, avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto, vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.